Umwe vevanhu vakarasikirwa nemabasa valakumoyo vanoti ivo nemhuri yavo vave kudya kamwe chete pazuva kubva pavakasiya basa kukambani yavaishanda saplamba. Vamoyo vanoti basa ravo rinokwanisa kuraramisa mhuri yavo asi iko zvino havakwanisi kuenda kunoita basa iri sezvo vasina tsamba inovapa mvumo yokuenda kunzvimbo yavanenge vadaidzwa.
Tamboshanda kuOld Mutual for 10 years tabva tazoretrenchwa. Saka iye zvine zvicovid yatidzorera pasi nekuti hakuna kwatinofamba tichienda vanenge vachida tsamba. Haiwa, COVID yatiwisira pasi. Mararamiro acho ndeyayongoti kutambura, kutambura. Takatokanzira mamwe mamuse yataidya. Saka iye zvine zvita kutodya chi once.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri muzvare Melissa Jairosi avo vane degree reengineering vanoti vakapererwa nebasa munanya mavhuvhu gore rakapera pakambani inoita zvokuvaka. Vanoti nekushaya chekuita vakafunga kuita basa rekutengesa hembe dzemumabhero nemuriwo wavanotenga kumbare sezvo vari kushaya basa ravakadzidzira kuEngland.
Kubva palockdown yekutanga takangotanga zvingonzi tizi maessential services. Saka inini pareception ndandisisiri needed. So tambotanga chimbobhadharwa first 3 months. Then wabva vatatisha kubhadharei kubva muna May andauso bhadharwa. Then muna August ndipo patakatozonzi zvine mabasa akusisina. Saka kubva ipapo vanangotanga kungotengesa ndotori nemusika wangu kumba kwanga kupamba pangu.
Mumwe mudzimai amai Mariana Makuyana vanoti vakamiswa basa vachangotanga kupfuya huku kumba kwavo zvokuti ndizvo zvave kuvararamisa. Asi vanoti bhizimisi radzikira nokuti vanhu vavaitengesera huku idzi kumahofisi emuguta vakamiswawo mabasa uye mahofisi makuru akavharwa kubva gore rakapera.
Huku apa ndaienda kunotengesera mahofisi. Saka manje iko zvezvi hakuna vakawanda vari kutengesa mutaundi macho. Huku dzacho unenge wangotengesera vanhu vashoma shoma kumba ende vanhu vacho vari kumba vacho vazhinji vacho havasi kuenda kubasa.
Muzvare Dadisai mudzi wepasi vanoti vakadzingwa basa muchitoro chinotengesa zvokudya nembatya zvokuti vave kushanda mumba memumwe mudzimai ane takshop pamba pake. Asi vanoti mari yavanotambira haisi kuvakwanira nemhuri yavo.
Ndaishandawo basa remusupermarket but iko zvinezvi pakaipa tichatombokwanisana kuti tiwane kushanda kwachona kuti tichengete mhuri dzedu hazvichatoiti. Iko zvino takungoitawo zvekungoshandawo mudzimba kuti tiwane mari dzekuchengeta mhuri haisi kutombotikwanira mari yacho.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Gift Mutasa vanoti panofanirwa kuitwa hurukuro nehurumende kuti pawanikwe nzira dzokubatsira vanhu vane mabhizimisi akaparara uye nekubatsira vanhu vakadzingwa mabasa
nenyaya
yeCOVID-19 iyo yakavharisa nyika.
Panoda kuti paiswe mari yekubatsira vari kutambudzika. Panoda kuti paiswe mari yekusumudza vane mabhizimisi madiki vasingachatogoni kusumuka nokuti mari dzavo dzakatopera mukudya munguva yakavharwa nyika. Panoda mari zvekubatsira mabhizimisi kunyange makuru akakanganisika ndambotaura akaita sematourism, transport nemamwe maservice sectors. Vanoda kubatsirwa zvinhu izvozvo zvisikasaitwa pakati kwaitwa hurukuro dzakadaro nyika inotadza kumuka zvachose.
Vamutasa vanoti huori ndihwo hwasvitsa nyika pairi nhasi nokuti zviri pachena kuti mabhizimisi ari kubudirira ane chekuita nevanhu vari kutonga nyika ino. Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakarasikirwa nemabasa avo nekuda kweCOVID-19. Hurukota revashandi nemagariro evanhu akanaka Professor Paul Mavima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende ine hurongwa hwekubatsira vanhu vakarasikirwa nemabasa avo munguva ino yeCOVID-19. Asi masangano anomirira vagari pamwe nevashandi munyika anoti hapana ruyamuro rwuri kupiwa vanhu nehurumende kuti vabatsirikane munguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.